Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chivabvu 15 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inoti iri kufara nematanho ari kutorwa mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira MDCT nezano PF kuti mapato aya aite murunyararo sarudzo dzekutsvaka vachamirira mapato aya musarudzo dzichaitwa munyika. Vana chiremba vochema-chema vachiti hurumende yava kudududza pazvibvumirano zvayakaita navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti unofara nematanho ari kutorwa mukuvandudza mitemo yesarudzo uye gadziriro. Dze America kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe dzave pachinhano chepamusoro-soro. Gordon Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda muHarare nhasi, mumwe mushandi mukuru pamuzinda uyu, amai Jennifer Savage, vati vanofara nezviri kuitwa kuvandudza mutemo wesarudzo.
We had great conversation learning about the progress in the state of electoral law and the
Tafara zvikuru kunzwa zviri kuitwa kuvandudza mutemo wesarudzo pamwe neshanduko yavepo. Uye tamirira zvichabuda pane zviri kuitika izvi.
Amai Savage varamba kutaura pamusoro pekuti vemapato anopikisa havasi kufara nebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo vachiti vachazopa pfungwa dzavo kana richinge rapasa muparamende. Bhiri iri iro rakapasa muNational Assembly svondo rapfuura ratanga kuzeiwa mudare Senate nhasi. Amai Savage vati vari kunzwa zvakawanda pamusoro pesarudzo dzegore rino, uye tariro yavo ndeyekuti hurumende ichaita zvese zvairi kuvimbisa kuti sarudzo dzinge dzakachena.
I think we have seen some progress to date. We have been very pleased.
Tiri kuona shanduko uye tiri kufara nemashoko atiri kunzwa pamwe nezviri kuvimbiswa, uye takamirira kuona izvi zvichiitwa. Hatisi kutaura zvesarudzo chete, asi tiri kudawo kuona mabasa ekuremekedza kodzero dzevanhu achivandudzwa pamwe nemabasa eupfumi.
Amai Savage vati musangano wavo navamudenda wange wakanangana nekuvandudza kudyidzana kweZimbabwe neAmerica. Vati America icharamba ichibatsira Zimbabwe mune zvakasiyana-siyana, uye pari zvino ichangobva mukupa rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika iyi chekurwisana neHIV AIDS, chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR. Zimbabwe iri kuita sarudzo gore rino kekutanga vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzakajeka. VaMnangagwa vanoti vese vanoda kuongorora sarudzo idzi vakasununguka kuita izvi, uye hurumende yavo yakatokoka nyika makumana neshanu nemasangano gumi nemashanu pasi rese kuti vazoongorore sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kukurudzira vemapato makuru kuti vaite murunyararo sarudzo dzekutsvaka vachamirira mapato aya musarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa National Association of Non-Governmental Organization kana kuti NANGO wekuzeyanzira dzekudzivirira mirishonga mumapato. Vemasangano ekodzero dzevanhu vanoti mvonga mupopoto iri kuitwa muZANU-PF neMDCT inotungamirwa navanelson Chamisa musarudzo dzemaprimary elections. Amai sungano zvare Bwanashe nenge yemasuku United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura vakurudzira vamapato kuti vasaita mirizhonga pakutsvaka vamiririri vavo.
Isu sevagari tinenge tichitarisira kuti pasarudzo dzavo dzemaprimary ngadziitwe zvitsvene zvisina mhirizhonga conflict dzose dzirimo ngadzipedzwe. Kana vaita primary elections avo pasina conflict zvinoreva kuti nesu zvinotinakira, asi izvi zvavari kuita munongedzwa kuti kana vapedza kuita mhirizhonga mapolitical parties avo zvichapararira futi toshaya election yakachena. Saka kuti tiine election isina mhirizhonga, mapolitical parties pachavo ngaatange apedza mhirizhonga dziri maari yatingati indra party violence ngaiperi kumapolitical parties hose MDC ZANU-PF. Tinotarisa kuti ngavaite primary avo murunyararo, even vachaita marirani avo ngaaitwe murunyararo. Tisaona zvakaitika pane akapera, hatidi maconflicts ngaasoroviwe tigaita election yakachena.
VaGilbert Svanda nengo yeZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET vatsinirawo vachiti kunetsana nekurovana kuri kuita vemapato pachavo kunotyisa uye hakupi vanhu chivimbo chekuti sarudzo dzichaitwa murunyararo.
Izvi zvinotityisa semasangano ari kurudzira kuvaka nokuchengetedza runyararo, nokuti tine chiona sokuti zvinhu zvatinenge takaipedzera nguva tichidzidzisana nevanhu zvaakudzosera vanhu mashure, uyezve zvinotipa kuti kana takataurisana netsarudzo dzose dzenyika zvinenge zvaakungoreflekta zvinhu zvataona zviitwa nemapati zvatatichasa kuti achaita zvinhu zvavo mune zvakanaka. Saka zvichapi chivimbo kuvagari nevaya vanenge vachifanira kuzovavhotera. Tinenge takuona sokuti nyika inozopesera yapinda futi mubongozozo rokutanga kutaona vanhu vachitingotatsa rana pari kuti vanhu vavake nyika vachienda mberi sokufunga kwatenge tichiita.
Asi vadhumisani munguchini mumwe wevarwiri wekodzero dzevanhu vanoti kunetsana nemhirizhonga iri kuitwa mumapato ezvematongero enyika vachitsvaka vamiriri vavo kunogona kungoperera ikoko, nekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti sarudzo dzenyika dzichaitwa pachena uye dzisina popoto.
Kwete, idzinya dziri ngoitika mumusha. Asi tikona kuti patoenda kumaelections free and fair inonyatsoitwa zvakanaka. Mhirizhonga dzemumapati zvinongowanikwa mudzimba dzese. Vanhu ndo demokrasi yacho zvekuti vanhu vanyatsokwikwidzana vacho vanodiwa nevasingadiwi, vanhu vachinyatsobudisa zviri pachena zvavanoda nezvavasingadi. Asi tirikuona kuti patakuenda kumanational elections apa unenge wamusambo unenge wasiyana, nekuti mutungamiriri wenyika ari kunyatsotaura kuti nyaya yefree and fair iyi ndo donzo ravo regore rinoyi. Uyezve tikutoona kuti nezvatiri kuona mumapepanhau nemumaTV nemumaredhiyo zvakatosiyana, vanhu vese vari kungopiwa mukana yakangofanana yekuti vadi vakampeni.
Mutauriri weMDCT muMasvingo vaSimon Mpindi vanoti vari kuita chirongwa chavo chekutsvaga vamiriri murunyararo.
Fedza panyaya yekugadzirira kwedu pamaprimary elections, this week is the final week yekuti tichava nefinal list yemacandidates edu. But my consensus, they are working very well in almost all the constituencies. People are sitting down and are agreeing. So by end of this week, we'll have completed my primary.
Ukuwo mutauriri weZANU-PF Masvingo Ronald Ndava vanoti kukakavadzana mubato ravo hakuzoenderera mberi kana vosangana nemamwe mapato, vachiti vanenge vakabatana votsvaga rutsigiro kuvanhu zvakanaka murunyararo. Asi vanoona nezvematongero enyika vanoti zviri kuitika mapato ndidzo mviromviro dzekutanga kwemhirizhonga pachaitwa sarudzo dzenyika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Sangano rechildline runoti kushungurudzwa kwevana munyika kuri kuenderera mberi, uye nyaya zhinji dzavari kuwana dzevanasikana ndedzekushungurudzwa pabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mozhae Maureen Kambarami vanoshanda nesangano rechildline vanoti pagore vanowana nyaya dzekushungurudzwa kwevana dzinosvika zviuru gumi nezvina. Vatiwo zvikamu makumi matatu kubva muzana zvenyaya idzi dzinenge dziri dzekushungurudzwa kwepabonde, vazhinji vacho vari vanasikana.
Se Childline Zimbabwe, tino wana kuti tino receive ama cases anoshika ku 14,000 pagore. Pazuva pakati pemako center edu mairi tinogona ku receive 1,500 kana 2,000 makos. Mumakozi momo ndo munozobuda nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira the sexual abuse, the neglect, the physical abuse, the child marriage, zvinenge zvakangosangana. Asi takaona kuti 30% yema cases anoreportwa kwatiri anenge achiva nezve sexual abuse, anenge achikonsidera sexual abuse, and kazhinji muvanasikana age group ye 13 to 15.
Muzvare Kambarami vatiwo munyaya dzekushungurudzwa kunyanya kwevanasikana pabonde zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vana vanoshungurudzwa nemunhu weukama kana kuti wavanoziva.
Takaona zvakare kuti vari kushungurudza vanasikana kazhinji mu 90% yema cases edu munhu anozikanwa nemwana kana kuti nemhuri. Anogona kuve ari bamini kana bamukuru, tete, amai kana baba chaivo chaivo, nokuti abuse inogona kuitika ichibva kune chero munhu anonge achifanirwa kuva ariye ari kuchengetedza mwana.
Vatiwo zvinhu zvakaita seurombo huri munyika zvinowedzerawo mikana yekushungurudzwa kwevanasikana.
Okay. Mutsvakiridzo yedu takaona kuti chinoita kuti 90% yema cases aya ari kuitika ekushungurudzika kwevana ave achiitwa nemunhu anozikanwa nevana, zvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda zvinosanganisira access kana kuti access yemunhu iyeye kune mwana. Unoona kuti pamwe munhu iyeye ane mwana anenge ane trust mune munhu wacho iyeye, ndo zvinoita kuti zvimwana asununguke paari asafungidzire zvakare kuti angashungurudzwe nemunhu iyeye. Zvimwe zvakare zvinoita kuti makeisis edu areceive zvatakaonawo zvokukonzeresa maabuse atikuona inyaya dzepoverty. Tinoona kuti pane nyaya dzekuti mubereki kana anofanira kuchengeta mwana haakwanisi kuvapo pane mwana wake. Dzimwe nguva vanenge vachienda kunze kwenyika kana mumabasa kure nepanogara mwana. Mwana osara ane mumwewo munhu wavanenge vakavimba kuti pamwe ndiye achaita sei achachengeta mwana.
Vamasha Okaseke vanoshanda nesangano iri vanotiwo vari kushandawo nebazi rezvedzidzo kuisa nhare mbozha muzvikoro zvekumamisha kuitira kuti vana vari kunzvimbo idzi vakwanisewo kutsvaka rubatsiro kana vasangana nematambudziko ekushungurudzwa.
Takatarisa nzvimbo dzimwe dzekumaruzevha kumamisha kunogona kunge kune vanhu vasingakwanisi kunge vachiwana mafoni ekuti fonera. Tine dzimwe nzvimbo dzatiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education tichiisa mafoni tinenge tichipa zita rekuti mobile helpline. Mafoni aya anenge achihauswa pazvikoro uye mwana anenge achine zvaarida kufona achibvunza kuchildline anogona kungowana runhare rworo pachikoro obva afona ku-116.
Childline inoti mugore ra-2017 pamwana mumwe chete mukomana akashungurudzwa, vanasikana gumi nemumwe vakashungurudzwa. Childline inotiwo gore rino ichaita mhemberero dzezuva rechild helpline rinocherechedzwa musi wa17 Chivabvu pasi rese kumasvingo pasi pedingindira rekuti using inclusive technology for children and young people's well-being all day every day. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 p.m. kusvika 5 p.m.
musi wechishanu kubana 4:45 p.m. kusvikana 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa yashevedza mumiriri wayo kuIsrael zvichitevera kuurayiwa nemauto emuIsrael kwevanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vairatidzira kusafarira kwavo danho rakatorwa nemuzinda weAmerica muTel Aviv rekunoisa muzinda wayo munzvimbo iri pasi pemakakatanwa muJerusalem. Muzukuru wamambokadzi wemuBritain Queen Elizabeth, Prince Harry ari kuchata nechizvarwa chekuAmerica Meghan Markle nemusi wemugovera chivabvu 19. Muchato uyu uchaitwa muWindsor kuEngland. Hurumende nemuvhuro yakazivisa kuti yakwidza zvikamu zvainokwanisa nazvo kubhadhara vashandi vayo kubva pazvikamu gumi kubva muzana, izvo zvakarambwa kare nevashandi kuenda pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende, zvikuru anomirira varayiridzi ayo ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, atozivisa kare kuti haasi kuzotambira zvikamu izvi, izvo anoti hapana chiripo. Izvi zvabuda mumusangano waitwa nhasi nemasangano aya wekuzeya zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa pakati pevamiriri vehurumende neApex Council iyo inomirira vashandi vehurumende. Mutungamiri werimwe remasangano ari muFozeu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti havasi kuzopedza nguva vachipembedza zvinhu zvisina maturo zvakaita se15%. VaMasaraure vanoti ivo nhengo dzavo dziri kuda kuti dziwedzerwe mari nezvikamu zana kubva muzana kana kuti murayiridzi ari pasi pasi atangire papoverty datum line pamwedzi.
Tikutaura 50% haienderani zvachose netinoiramba neupenyu hwakurarama nemaekonomic hardships ariko tichitadza poverty datum line yava pa$720 yakonekedzwa kuConsumer Council of Zimbabwe. Se15% yavari kutaura inosiya mari yemurayiridzi iri pasisa kupoverty datum line.
Mashoko avaMasaraure aya anotsinirwawo nemutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira Joe.
Tinongoona hurumende iyi zvichimboita zvimwe chete zvaingoitwa navaMugabe zvokusarespekta varayiridzi. Saka varayiridzi vakasema anything can happen. Tongoonawo kuti pamangwana pane zvinobuda here zvimwe kana pachava zvinobuda tozonzwa kuti varayiridzi vatodini. Nokuti isu sevatungamiri vemasangano avarayiridzi tinongoita zvinenge zvabvuma navarayiridzi zvavanenge vatituma kuti tiite.
VaZhou vanoti zvinorwadza kuti hurumende iri kukwanisa kuteerera vamwe vashandi vayo vakaita savana chiremba navana mukoti avo yakawedzera mari dzemihoro panguva imwe cheteyo ichivapa zvakare mari dzekubatsirika asi ichiomerwa kuti ibhadhare varayiridzi.
Tikatarisa vekuhealth sector izvozvi tinonzwa kuti nzou yakatawa nomwana wayo vana mabhekipeyo akawanda zvikuru kwazvo anosvika kuma5000 uku ende uye vakaita esectoral bargaining vakawanawo mari iri nani.
Panyaya yekuti kune mamwe masangano evashandi vehurumende anonzi ari kutambira zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana izvi, vaMasaraure vanoti vanozviziva kuti hurumende ine masangano evashandi ainoshanda nawo kuitira kukanganisa mafambiro enhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende. VaMasaraure vanoti svondo rino hariperi nhengo dzavo dzisati dzaratidzira dzichinyunyuta nemari dziri pasi dzadziri kutambiriswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti idanho rakanaka chose kuti hurumende iwedzere vashandi vayo mihoro, asi vanoti nemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi muZimbabwe, havaone hurumende ichizokwanisa kuenderera mberi ichiwana mari dzekutambirisa vashandi vayo.
Andoni zviri sustainable nenhau yekuti makaona mafambiro ari kuita ekonomi yedu kana kuti performance yeekonomi yedu haisi kukwira nemapesendeji ari atiri kuwedzera vashandi vehurumende nayo mari.
Vachitambara vanoti igaro ziva kuti nguva yesarudzo yose bajeti rehurumende rinokwira zvikuru nekuda kwekuti inenge ichivimbisa zvinhu nekuda kwekuti iri kutsvaga mavhoti asi isingazokwanise kuzvizadzisa nekuti nyika haisi kuwana mari yekunze.
Normally makaona gore rega rega panoitwa maelections maexpenditure hurumende anowanzo kukwira nekuti hurumende inenge ichitraya kunge ichifadzawo vashandi wayo nemamwe mastakeholders.
Hurumende inonzi yakapa vanamukoti mari dzemisaridzirwa mukati memakore masera adarika dziri pakati pechiuru chemadhora nezviuru zvishanu uye vashandi vayo vose vanotarisirwa kuwana mabhonasi avo egore rino kusvika panopera mwedzi unouya. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti harisi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekudududza pazvibvumirano zvavakanyorerana. Sangano iri rinoti kunyange hazvo vana chiremba vakatambira mari dzavakanga vavimbiswa nehurumende mwedzi wapera, mwedzi uno vana chiremba ava havana kupiwa mari idzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kune veHealth Services Board kuti zvinhu zvakamira sei panyaya iyi. Asi Fanzisininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Mxolisi Ngwenya kuti tinzwe zvizhinji.
Zvaitika ndezvekuti patange tsawirirana nehurumende tanga tanzi machiremba manesi nevamwe vashandi vanoshanda muhealth vaofanirwa kupuwa mari dzavo manight duty nemaoncall allowance angaiswa marates ari naniwo takangoti regai tidzokere kubasa tikwanise kuti tishandirane neruzhinji rwedu zvakanaka. The Health Services Board ine yatinoti secretariat vanoshanda ikoko vakange vasina kupuwa mari idzi nekuda kwekuti ivo vanochaisa nenguvawo dzinoti 4 PM havashande pakati peusiku havaite manight duty kana kuti makoro. Saka tatozoona kuti mari idzi dzaada kubhadharwa agurwa pamari dzanzi afanira kupuwa ana chiremba nemanesi nevamwe vashandi veutano. Mune mwedzi wapfuura uyu muna April mari dzakange dzauya dzakakwana sezvatakabvumirana asi tazoona mwedzi uno kuti dzapinda dzakashota ari mabasa eHealth Services Board iri kuda kupanana mari dzedu dzatakapuwa nehurumende neMinistry of Finance.
Hurumende yakaburitsa mari veHealth Services Board ndovaakutanhaura pamari iyoyo vachidawo kubhadhara nawo pachavo ivo.
Ndizvozvo chaizvo.
Saka tinogona kutaura here tichiti mhosva haisi yehurumende asi ndeyeHealth Services Board?
Ndicho chokwadi, mhosva haisi yehurumende, mhosva ndeyeHealth Services Board. Imbori bhodhi rakambobatwa futi zvekare nemhosva idzodzo dzekutora mari dzevashandi mune gore 2015 pakabuda nyaya dzekuti vanenge havari kupanana maallowances.
Ko ivo vehurumende mambovaudzawo here zviri kuitika, vane zvavataurawo pamusoro pazvo?
Tatanga tikatiura iyo Health Services Board izvozvo dai mambomira zvamuri kuita asi tichienderera mberi nekucheka mari. Saka ticharamba tichivanetsa vanhu veHealth Services Board kuti vatsanangure kuti chii chaitika asi tiri kuda zvekare kuudza hurumende kuti tionai vanhu vasingade kuti isusu tishande nevashandi. Vatanga because zvavatoita izvi kwatova kutodenha machiremba.
Avanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Mxolisi Ngwenya vachitaura vari parunare vari muHarare naIvan Tsininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri veStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa. Zviri kuitika mumaprimary emapato emunyika anoti iwo eZANU PF uyezve neMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa. Regai timboenda kune vamwe vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zvimukoma Justice Mbere Johannesburg. Zviri kuitika izvi munhu wese anenge ari kudawo kupinda panyanga katarisa zvosvitsika kuti kubva kwakatava Mugabe zvaakuita kuti munhu wese afarirewo kuda kupinda kuti akwanise kuva member of parliament umwe anenge aida kudzawo. Saka mchona vanhu wakawanda kana achinga anzi aregere kukondesa anobva atanga kukomplena akuita hondo achiramba zviri kutaura nevamwe vake nekuti vari kudawo kupinda vese asi ndiri kuona zviri kupedzisira vanhu chisiri charuza nekuti chawandirwa nevanhu vakawanda kukuvhotera mukaona izvino munhu wese ari kuda kupinda hapana adobobhuma atasagira kupinda as member of parliament kati kansela kana kuti as a president candidate zvese izvozvo zvakabva tamutona nhasi tine more than 100 parties dziri kuda kukondesta maelections muzimbabwe inhau yekuti munhu wese akuona kuti togona kungopindawo asi hazvizi benefit to the country izvozvo
indonzi mitero etiwo tinoona kuti ikoyo kunetsana mumapati kuripo ndinoona sokuti inini kumdc advice yangu yandoda kuvapa ndeyekuti number one ngavabvise nyaya yavo yekuti consensus ngapangorongwa maprimary election nekuti tiri kutaura nezvedemokrasi nekuti kana vakatoda kuita consensus ndiyani anoita consensus nekuti umwe neumwe anoda kuti aite mdc saka consensus ndova sekutinda kuna kutocontributa more conflicted than yavari kuda kuavoida
kana musati mafarira Facebook page yedu endai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona mubva madzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington
muchirongwa chevechidiki chethe connection nhasi tiri kutarisa chirongwa chekuongorora gwaro remazita evanhu vachavhota musarudzo dzegore rino kana kuti voters roll inspection iyo iri kutanga nemugovera svondo rino kune rumwe rutivi muri kuzviziva here kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chichiri kuenderera mberi kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei whatsapp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pafacebook yedu yevoa shona ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamili nkomo
Sayekambo Teresa kubva kuna Simon Chopa Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. America inoti iri kufara nematanho ari kutorwa mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira MDCT neZANU-PF kuti mapato aya aite murunyararo sarudzo dzekutsvaka vachamirira mapato aya musarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende vochema-chema vachiti hurumende yava kudududza pazvibvumirano zvavakamboita. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana-mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA.